manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 26 2018 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mvonga mupopoto inoitika muLarge City Hall kuvulawayo vanhu vachipikisana nekomisheni yavamonsande. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti riri kucherechedza mangwana kusvitsa kwaraita makore gumi nemapfumbamwe kubva paravambwa muna 1999. Vashandi vemamutari ndirodzokorora vashandi vematura emabhuku kana kuti ma library vanoti mabhuku ari kuita mashoma munzvimbo dzekuverengera nepamusana pekuti hurumende haisi kupa zvikoro mari yekutenga mabhuku Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti riri kucherechedza mangwana kusvitsa kwaraita makore gumi nemapfumbamwe kubva ravambwa paine runyere kuperwe kuti riri kuronga kugadza vachamisa semutungamiri wevanhu sezvakamboitwa vaRaila Odinga kuKenya. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
MDC inotichaita mhemberero mangwana kunhandare yeGwanzura dzekucherechedza kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe bato iri kubva parakaumbwa muna 1999 murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza studio 7 kuti achange ari makuwerere kugwanzura mangwana apo vari kutarisira zviuru nezviuru zvevanhu kunyange hazvo MDC isiri kubuda pachena nezvekugadzwa kwavachamisa vane ruzivo nezveurongwa hwamangwana vati vachamisa vari kutarisirwa kugadzwa sezvakaitwa vaRaila Odinga semutungamiriri wevanhu vemuKenya kana kuti People's President pagungano iri
tichange tine gungano guru rokupemberera kumusangano wedu weMDC wava nemakore 19 kubva patakautanga mugore ra 1999 tichiulaunja musi wa 11 September ndotora mukana uno kuzivisa mhuri yose yeZimbabwe vanhu vese veZimbabwe kuti huyai kugwanzura stadium musi wa 27 October muzosangana nemutungamiri wenyu wamakavhotera President Nelson Chamisa musi uyu zvakare kutanga kuine vaimbi vakawanda chose dingindira redu kana kuti simu yegore rino It's MDC at 19 claiming the people's victory.
Vachibaya, vati bato ravo harisi kuzofa rakacherechedza kukunda kwakaita vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru vachiti gwarara vachatora kubva zvino zvichienda mberi richaziviswa pachiitiko chamangwana.
Vachamisa vakavhoterwa nevanhu. Zvakavhoterwa nevanhu vanogadzwa navanhu. Ndozvandikataura ipapo. Kwete zvokugadzwa nematare dzimoso asi kugadzwa nevanhu vakadini vakavhota saka ndingati inini musi wemugovera musi wa 27 sekutaura kwandamboita kuti mutungamiri wedu vachamisa vachange vachiparura kuti semusangano weMDC tiri kumboenda kupi vachange vachiparura kuvanhu veZimbabwe kuti ndezvipi kana kuti ndedzipi nhano dzataa kutora kuti tive nemasimba edu avo atakapiwa nevenu vaZimbabwe
Asi mamwe magweta emuHarare akaita sava marufu mandevere anoti mutemo uri pachena kuti mutungamiriri wenyika anogadzwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice
Bumbiro remutemo reZimbabwe rine chinzvimbo chimwe chete chemukuru kana mutungamiriri wenyika inonzi Zimbabwe iri Republic asi hazvikwanisi kuti izvo kumisa vachamisa kana vane chimwe chinzvimbo zvavo chavanoda kudi chavanoda kugadzwa chisiri che bumbiro remutemo weZimbabwe vanogona kuzvigadza havo asi mutemo weZimbabwe une president umwe chete anova munangagwa wakagadzwa na chief justice wenyika.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta vakudzai kadzere.
Pamutemo wedu nebumburi remutemo pana president umwe chete anozikanwa pa bumburi remutemo. Tisingazivi manje kuti apa inauguration ichange ichiitwa here for that same position kana kuti vachange vachizvipawo zita rakasiyana neramunangagwa sekutaura kwamaita kuti people's president chinogona kunge chiri chinhu chakasiyanawo nechi neexecutive president yatiinayo mubumbiro redu remutemo.
Munyora anoona nezvemitemo muzanu PF uye vari gweta zvakare vapo Mangwana vati vachamisa vanogona kuzvipinza mukanwa mamupere kana vakaenderera mberi nekuzvigadza Mangwana.
Nyika yedu yeZimbabwe yakaita maelections akatambirwa pasi pose, vamunangagwa vakagadzwa somutungamiriri wenyika na chief justice wenyika yeZimbabwe, zvinovando zviri mumutemo wenyika. Chatangosara nacho isusu kutotarisira kuti vatonge nyika ino tozodzokera kumaelections kana 5 years zvichinge dzapfuura. Vachamisa vakati havana kugutsikana nokuti maelections afamba sei, vakaenda kudare guru renyika yeZimbabwe inonzi constitutional court. Constitutional court ikarasa nyaya yavo. Saka tabva ipapo nyaya yakapera, tavano mutungamiriri wedu akavaka hurumende iri kutonga nyika.
Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University uye vari nhengo yeMDC vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti zuva ramangwana izuva rakatarisirwa nevatsigiri veMDC zvakanyanya, vachida kuziva kuti ndezvipi zviri mugango ravachamisa. Pakatariswa mamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC inoti vachamisa vakakundwa navamunangagwa veZANU PF musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, asi vachamisa vanoti havasi kutambira zvakaziviswa neZEC kunyange zvakabuda musarudzo idzi zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Vachamisa vanoti mutongi gava munyaya dzesarudzo ndeve ruzhinji. Mhemberero dzamangwana ndedzekutanga kuitwa pasina vaiva mutungamiri webato iri Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, avo vakafa muna kukadzi wegore rino mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi muguta reBulawayo mamboita mvonga mupopoto muLarge City Hall, apo vagari vakawanda vemuguta iri vambonetsana nekomisheni iri kutungamirwa nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaKgalema Motlanthe, iyo yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika uye zvakakonzeresa kuti vanhu vafe mushure mekupfurwa nemauto migwagwa yemuHarare muna Nyamavhuvhu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ya, bata munhu ye.
Pamboita bata murefu, bata mupfupi muBulawayo, mushure mekunge mwe murume apomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekuuraya vabereki vake munguva yegukura hundi kuma1980. Izvi zvabva zvapa kuti vanhu varwisane nezvibhakera nekukandirana zvigaro. Vanhu vana vanonzi vabva vasungwa nemapurisa. Commission yazonzwa pfungwa dzevanhu zvakare mushure mekunge kwauya mapurisa akawanda, mamwe anga akapakatira zvombo. Vamwe veZANU PF neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vanga vachipa humbowo vachipomera mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa navatendai Biti mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Imwe nhengo yeMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe, amai Shila Musonda, vativo nyaya dzemhirizhonga dzavanoti dzakaparwa kunhengo dzebato ravo dzaifanira kuongororwa kwete kungoongorora zvakaitika kuHarare chete.
Isisu tange tisipo kuHarare, tange tiri kuBulawayo. Yakaitika kuBulawayo kunoku neyakaita kuBhoyera uko indaa komishina isina kuuya kuzoongorora.
Nengwe MDC inotunga mirwa na Nelson Chamisa yapawo umbowo wa Felix Magalela Mafasibanda vati vanoda kuziva chete kuti ndiani akatumira mauto kunopfuura vanhu.
Sei vanhu vakauraya vanhu voso vakadzi kwapfuura nemashure sei vasati vasungwa. Kurangidza kuti hurumende ida kungopedza mari neDC what call commission iye ichinyatsoziva masoja akanga adeployiwa mazita acho aripo vane vaziva nanhasi vanhu vacho vakauraya vari kufamba zvavo.
Vamafasibanda vativo semaonero avo ZEC ndiyo yakakonzera mhirizhonga nekunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Asi vakawanda vanga vachipa umbowo hwekuurayiwa kwakaitwa hama dzavo munguva yegukura hundi kubva muna 1983 kusvika muna 1987 kuMidlands neMatabeleland panofungidzirwa kuti pakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vachiita zvekupfuurwa kana kupondwa nemauto e5th Brigade. Vamwe sekuru vataura vati vakaurayirwa muzukuru wavo aiva mudzidzisi munguva yegukura hundi uye vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe. Ko, komisheni yaifanira kuve iri kuBulawayo here kana mhirizhonga yakaitika muHarare? Vaimbova mumiriri weZANU PF kuMpopo Mapelandaba vaJoseph Chuma vanoti hapana chakaipa.
Hapana chakaipa kuti tivhunisise tizivisise kuti chikonzero chaida kuti chinhu ichocho chiitike ndechipi, nokuti mangwana chinhu ichocho chaitika kuHarare chogona kuzoitikawo futi kuBulawayo.
Tabvunzawo vachuma nezvenyaya yegukura hundi inonzi nevamwe haisi kugadziriswa.
Nyaya yegukura hundi yakatanga kutoongororwa kudhara, komishini itoripo nekudhara.
Nyaya yegukura hundi iri kuongororwa nekomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission uye vachitaura nenhepfenyuro yeCNN muna Gunyana muNew York vamunangagwa vakati vakazvipira kutambira chero zvinenge zvaburitswa nekomisheni iyi. Tabatawo mumwe komishina muchikwata chavamushande muzvinafundo Lovemo Maduku vanotungamirawo bato reNCA tikavabvunza nezverwendo rwavo kuBulawayo.
Musangano weKuBulawayo wafamba zvakanaka. Hakuna kunetsana kunganyatsotaurwa nezvako kuti vanhu vadii. Ndo zvinoitika kana mukati kuita tiri kusangana nevanhu veruzhinji tiri kunotaura tezi. Zvakawanda zvinobuda imomo nekuti nyaya yatinotaura nezvayo inyaya inorwadza kuno kuBulawayo. Nekumatebebeni kwese nyaya vari kutaura vachidzokorora vadzokorora zvindo yekuti mungatarisa henyu zvemahearings zvakaitwa kuHarare musi wa1 August vati vanhu vasakangana kuti takaita zvegukura hundi.
Mangwana komishen iyi iri kutarisirwa kuenda kuGweru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuAmerica anoti akachengetedza mufungidzirwa kuti ndiye akatumira mapasuru aive nemabhambu. Mutauriri webazi remitemo amai Sarah Isga Flores Vati vakuru vakuru vari kutarisirwa kuburitsa mamwe mashoko pamusangano wavachaita nevatori venhau nhasi masikati nguva dzekuAmerica. Bazi rematikiti vhare Federal Bureau of Investigators rinoti imwe pasuru yawanikwa yanga yatumirwa kuna senator weDemocratic Party vaCory Booker. FBI inoti pasuru iyi yabatwa muFlorida uye yakafanana nemapasuru aive nemabhambu akatumirwawo vaimbo wemutungamiri weAmerica vaBarack Obama nevamwe vanopikisa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Vashandi vemumatura emabhuku kana kuti malibrary vanoti mabhuku ari kuita mashoma munzvimbo dzekuverengera nekuti hurumende haisi kupa zvikoro mari yekutenga mabhuku akakwana munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevanoshanda mumatura emabhuku nyika yose uye waitirwa kuZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF muHarare, mushandi mukuru wechikoro chepamusoro cheBindura State University vaBlessing Chiparaushe vati dzimba dzekuverengera ishoma munyika uye dzakawanda dzina mabhuku akakwana.
Chekutanga, malibraries hatinawo mashoma asi kukwana. Zvichireva kuti mashoma aripo asi kugona kupa kana kuti kuzadzisa zvido zvevanhu zviri maringe neinformation, zviri maringe nemabhuku angadiwe, zviri maringe nezvekuverenga zvingadiwe, kana ruzivo rungagone kubatsirwa nawo nemalibraries.
Vachiparaushe vati mabhuku mashoma nekuda kwekuti ari kudhura zvakanyanya.
Mutengo wemabhuku wakanyanyisa. Tikatarisa mutengo wemabhuku kumainvestors semuenzaniso, mabhuku mazhinji ane mutengo uri pamusoro pe $100. Mari iyoyo yakaoma kuwana, haisi nyore kuwana. So zviri kunetsa kuti tigone kuwana mabhuku anokwana kupa vanhu varikuda kuverenga.
Mumwe mushandi wepachikoro chekumazowe vaTobias Taruvinga vati vadzidzi vekumaruwa havana mabhuku ekuverenga munzvimbo dzekuverengera.
Hakuna madonations emabhuks, vana hana mabhuks ana access. From organizations angachitaurwa isai havambosvii kumaruwa setup source, vanongogumira pamwe munomutaura chete. Saka dai vachikwanisa kupindawo mumarural vana vanobatsirikana.
Vataruvinga vati vanoshanda munzvimbo dzekuverengera vanotarisirwa pasi muzvikoro uye mabhuku anoiswa kuti vana vaverenge ava akudhara.
Nyaya yemalibrary, librarians anotarisirwa pasi, parongotorwa teacher or anyone anongonzi tsvemu. Malibraries arikuitwa madumping zone emamabhuku anongabuda out of syllabus mumadepartments, anongochinzi toaisawo kutoaisawo kungonotretwa mulibrary. Anoshandiswa semadumping zones nekuti zvinhu zvabuda mucurriculum ndobva zvingonochengeterwa. Saka inenge ari full of redundant stuff, full of outdated material.
Mumwe mushandi vatinashe ndaera vati vashandi vemunzvimbo dzekuverengera vanofanirwa kunge vari ivo vanotenga mabhuku epachikoro, kwete kungopiwa mabhuku asina zvaanoyamura vadzidzi nevanhu vemunharaunda.
Nokuti ari kutungamira library ndiye head of archi department, ende anopinda mumadepartment or heads meeting achitaura, anongozoona kana vachidecida kuti vanotitengera chei kulibrary, we are not consulted. Vanongoti takuigira mabhuku, takuigirai zvakadai dai. Interaction yangu inini nevana vechikoro kana nevanhu vari mucommunity haina zvainobatsira.
Muzvare Alice Parakokwa vanotiwo hurumende haikoshese nzvimbo dzekuverengera sezvo zvikoro zvakawanda zvisina nzvimbo dzekuverengera idzi.
Zvikatangira kumusoro uko government ikatibatsirawo ikakoshesa malibrary, yokoshesa kuti at least chikoro ngative nelibrary, at least mucommunity ngamuve nelibrary, kana iri village ngakumuve nelibrary.
Vakawanda vapinda musangano uyu vati nzvimbo dzekuverengera dzikawanda dziine mabhuku akakwana zvinodyara chishuwo chekuverenga icho chave chishoma muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Varimi vazhinji munyika vanonzi vari kuchema-chema nekukwira zvakanyanya pavanoti kuri kuita mitengo yembeu, fotereza pamwe nezvimwe zvinodiwa mukurima, izvo zvinonzi nevamwe zvichaderedza ndimo yemwaka uno. dambudziko iri riri kuuya panguva yenyika yakaziviswa kuti inogona kusawana mvura yemudenga inoikwanira sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka zvichaita kuti mvura isanaya zvakanaka. Semuenzaniso, mbeu yechibage inorima makirogiramu 10 inonzi iri kutengeswa nemadhora zana kana kudarika, kuchitiwo 25 kg ichinzi iri kuitawo mazana maviri nemakumi mashanu emadhora zvichienda nekuti watenga chitoro chipi. Fotereza yepasi kana kuti D inonzi iri kutengeswawo nemari inosvika kumadhora zana negumi zvichiendawo nekuti fotereza yekambani ipi uye kuti chitoro chipi chiri kuitengesa. Mumwe murimi vatogara sei Nyahuma vanobva kwamurehwa vanoti nekuda kwemitengo iyi nyika ichakundikana kuzadza matura sezviri kukurudzirwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuzama kuti tinhadzirire kurima asi tiri kumhanya mhanya mumatoro titenge mafetiraiza akakwira, mishonga yakakwira, kana zvokupfuyisa mhuka zvakakwira. Saka raiita $30 raakuita kuma 60-70 bond. Hauchanatoziva kuti tinozvibhalanza sei gore rino. Fertilizer yakanga iri kuma $30-something iye zvinezvi taakuiwana iri kuma $60-70 zvokurima zvacho zvichatonetsa gore rinezvi.
Asi tiri kunzwa mitengo iyi inenge iri kusiyana siyana zvichienderana nekuti matenga kuchitoro chipi. Kune nzvimbo here dzamungati uku kwakachipa kunodhura?
Nokukwira kwaiita kana zvinhu zvakakwira kana ne$5 kana ne$10 ka hatingamboti kunge kwakachipa. Taakungomhanya kwese kwese tichitsvaga kuti tingaone zviri nani sei, asi kuti pakachipa hapana.
Kwouyawo nyaya yemvura, tinonzwa kuti mwaka uno mvura inogona kuita shoma, asi vanhu vari kukurudzirwa kunge vachirima mbesa dzinokasika kuibva dzakaita sezviyo nezvimwe izvi. Zviri kukwanisa kutengwa here mbeu yacho ichitengeka nemutengo uri nani?
Zviyo nemhunga nezvimwe zvese zvakatogara zvakatoti dhurei nokuti zvinotarisirwa kuti zvine utano hwakanaka pakudya. Saka hongu zvingarimwe zvakanaka kuti zvirimwe, asi mutengo wacho unenge wakati kurei zvakare. Nokuti takatarisa iye zvinezvi, kutenga 1 kg yehupfu hwezviyo taihutenga kana kuma $7. Saka iye zvino dhuze unotosvika kana kuma 15. Saka kutaura kuti zvinenge zvirikungodhura. Zvinhu zvinofanira kuita under control, hapana chinganzi chakachipa.
Ivo vari kutengesa mbeu nemafotereza nemishonga zvekurimisa vane mitengo yakasiyana here yekuti uri kutenga nebond, uri kutenga neus dollar, uri kuswaipa?
Pane mitengo yakasiyana. Iye zvinezvi ndingangopa example. Ndandichida kuti nditenge tai iri second hand rekuti ndikwanise kutakura zvimwe zvemainputs angu. Hanzi second hand yepakarori kadiki kaR40 hanzi iri kuita 25 user or 70 bond.
Vanga vari murimi vatogara sei Nyahuma vanobva kwamurehwa vari parunhare nestudio 7 muHarare. Mumwe mudzimai ari kurarama negomarara repazamu, amai Stengosi Mukondo, vanoti vanoda kuti hurumende ipindire mukuongororwa nekurapwa kwegomarara sezvo mari yekurapisa chirwere ichi iri kuramba ichikwira. Amai Mukondo vanoti shuviro yavo ndeyekuti mishonga yegomarara repazamu idzikiswe mitengo iye iwanikwe munyika nyore nyore sezvo iri kuramba ichidhura panguva yeupfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Pakuti hurumende ibatsire izano rakanaka izano hombe, kutanga mishonga chaiyo yekimo inodhura, mukafunga kuti inoita kuma $200. Apa unenge uchifanira kuti uwane that $200 masvondo matatu ega ega kusvikira waita macycles 8, zvinoita almost over 6 months uchinyika izvozvo. Kana wakuenda ikoko, vana chiremba ava hungokubaya kimo vasati vakuziva kuti ropa rako rakamira sei. Kutora ropa imari, kunotiwa mascan. Kuti uitwe mascan imari.
Pakurapwa kuzvipatara zvehurumende ndezvipi zvipingaidzo zvamuri kusangana nazvo pakurapwa gomarara rezamu?
Chimwe chakandibata zvikuru inini, izvi ndoziva kuti vamwe vanogona kusafara nazvo, bati chokwadi ndechokuti munyika medu kana usiri munhu wakazvimirira uri private patient, uri patient inoenda kuchipatara chehurumende, haumboudzwa kuti iwewe yako breast cancer itaiti ipi, and haisi mhosva yana chiremba, imhosva yekuti zvinodhura. Saka kuti uitwe test yacho inotaura kuti taiti yauinayo ndeipi, zvinodhura. Zvazvinoreva nezvokuti munhu anenge achingoitwa chemo wozoitwa radiotherapy, but wozoonekwa 2-3 years down the line adzoka kuchinzi cancer yadzoka, zvatimbofungai. Kana tagara tisina kurapa exactly type yacho, ichiti chiziva kuti matypes akasiyana, kuti munhu aziva kuti ane breast cancer ngazivi kuti ipi yacho.
Mitengo yekurapwa yakamira sei?
Kuti munhu achiziva kuti ipi yacho pari zvino zvinoda $250, vangani vangakwanise izvozvo? Vangani vangakwanise kuwana kubetsero kuzerena nachiremba? Zvaitwa matest acho iwayo vashoma zvikuru. Zvikuru zvinorwadza, zvinosiririsa, nokuti breast cancer yakanyanya kune madzimai more than kunana baba. Madzimai ndiwo vanhu vanochengeta muri. Saka vana vari kusara vari mherera nokuti anamai vari kufa nebreast cancer. Apa kugomarara iro riri kunyatsorirapa waziva type yokuti nindine breast cancer yakadai, zvinodawo mari. Inini ndikutaura kuti ndiri kufamba ndichiita zvokutsvaka vanhu vekundibatsira, nokuti kuti ndiwane $2,000 masondo matatu ega ega, zvinoda dai ndive millionaire pamwe. Asi handisi, ndiri munhuwo wemuZimbabwe ari kuraramawo munyika asina kana basa raunomukira makuseni ega ega. Saka zvinoda kunyatsotarisiswa izvozvo.
Amai Sihle Nkosi Mukondo vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Kunyaya dzenhabvu, zvikwata zvenhabvu zvinoteverwa nechaunga zvinoti Caps United neDynamos zviri kupinda munhandare svondo rino zvine chinangwa chimwe chete chekusandura mwaka wanga wakaoma. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Maroto evazhinji ekuti chikwata cheCaps United neDynamos zvisangane mufinari yechibuku Super Cup ari kuzadzikidzwa kana kuputswa svondo rino, apo zvikwata zviri izvi zviri kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium asi mazuva akasiyana. Makepekepe ndiwo ari kusimudzira hondo iyi mangwana, apo ari kupinda munhandare iyi kusangana neHarare City, iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Makepekepe ari kuzoteverwa nesvondo nedzimbare iyo iri kubandana netriangle, iyo inoraridzwa naTaurai Mangwiro akaita mukurumbira achitambira Dynamos yacho. Asi mumwe muteveri wemaGreen Machine vachapuwa mahwengwa vanoti mitambo yePremier Soccer League yakasiyana zvikuru nemitambo yemikombe.
VaHope
Chizuzu veHarare City vanoti mukombe ndewavo.
Kubva patambwa mukombe uno 2014, chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu.
Asi vateveri veDynamos ndivo vanonokerwa nemutambo wavo netriangle, zvichitevera marovero ari kuita chikwata chavo zvimwe zvikwata. Dynamos yakunda mumitambo mina yakateverana kubvira Lloyd Chigove atora basa reurayiridzi kubva kuna Lloyd Mutasa, zvekuti mumwe muteveri wavo vasimbai Maketa vari kutarisira kufara zvekare.
Nematambiro aita neRentals handifungi kuti triangle ingabudiriri. Handi chivimbo chekuti Dynamos inobudirira, because vakomana vato neconfidence matambiro avo ka zvinotarisira kuti nyangwe ikara kumberi kwacho vanotanga vachienderera mberi nematambiro avanenge vachi.
Chikwata chinotora mukombe uyu ndichowo chinomirira nyika makwikwi e2019 Cup Confederation Cup, umo Zimbabwe yaive isina aikwikwidza gore rino. Dynamos ndiyo ine mureza uri mudenga makundano emuAfrica mushure mekusvika mufinary Cup Champions League muna 1998 nemumasemifinary muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael.
Tinotenda, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.